manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 4 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanozivisa dare remakurukota kuti nyaya hombe gore rino kuona kuti vanhu havana chikafu chakakwana. Vaimbova mutungamiri weKenya vaDaniel Arap Moi vashaya nhasi. Studio 7 inotarisa mamiro yakaita zvino munyaya dzechikafu kuAirport. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri weKenya vaDaniel Arap Moi vashaya nhasi. VaMoi vanga vava nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuberekwa uye vakatonga Kenya kubva muna 1978 kusvika muna 2002. VaMoi vanozivikanwa zvikuru nekubatsira kwavakaita dzimwe nyika dzemuAfrica kuti dziwane kuzvitonga kuzere. Asi kutonga kwavo uko kunonzi nevamwe kwaive nerusarura mukati kunonzi kwakaita kuti zvizvarwa zveKenya zvitambure zvimwe zvichibuda munyika iyi. Nyanzvi munhoroondo dzezvematongerwo enyika pasi rose Dr. Takawafira Joe vaudza reichoto weStudio 7 kuti kushaya kwavaArab Moi kunorwadza vanhu vakawanda, asi vashaya vasina kugadzirisa zvavakatadza munguva yeutongi hwavo.
Kushaya kwaMoi kunorwadza nekuti vaMoi ndeuku vanonzi mafirst generation yemaliberation struggle muAfrica, ndo ainzi mabig men. Saka vaMoi vakabatsirawo zvikuru kwazvo mukusununguka kwenyika yavo. Asi zvatinoshuvira kuwana vemafirst generation kuti vanofanira kudyara mhodzi dzakanaka musecond generation, kuti tirambe tisingatarisi politics dzamabig men, tichizotarisa politics dzedemokrasi. Taifunga kuti vaMoi vasati vapa vachasiyawo vagadzirisa munyika mavo kuti vanhu vanzvanane, vasingatarisi marudzi kuti uyu mupikiri uyu muluo, asi izvozvo hazvina kukwanisika kuti vasiye vagadzirisa.
Kune vamwe vanoti vaMoi vakatadza zvikuru kuchengetedza kodzero dzezvizvarwa zvekuKenya apo vaive mutungamiri wenyika, tichitarisa zvaitika kuvanyori vakaita saNangugi waThiongo naNangugi waMiri vakazopedzisira vatiza munyika yeKenya. Munoti kudii imi?
Izvo hazvirambiki. Ndozvandataura kuti vabva mukuliberata Kenya. Dambudziko ravo rakazoti airorore inonzi big man syndrome. Big man syndrome inotaura kuti ndingo yeni, handikritisaizvi, ndinoziva zvese, hazvinei nedemokrasi. Ndopavakanyanya kutadza ipapo, vakangoita kuti iwo chete ndo vaifanira kungotarisa munhu wese unofanira kungotenderana. Hakuna dhemokrasi inokwanisa kuita kana vanhu vese vachingotenderana nomutungamiri wenyika. Ndopavava vakashata ipapo kungoda kuti inonzi pachirungu yes to be surrounded by yes people. Vakaurayawo vanhu vakawanda zvikuru kwazvo, uyezve vaingoda vanhu verirudzi rwechikikuyu, vasingadiwo vamwe vakaita maluo nevamwe vakangotawo mafai nevakadarwa.
Tichitarisa pavatungamiri vemuAfrica, maitiro neutongi hwavaMoi zvingaenzaniswe nevatungamiri vapi vemuAfrica?
Izvi zvinongozika vakaenzana navamugadha yaingova muno munyika padhiza. Vakaenzana vamwe vakangowandawo even vana Museveni. Havana kuzosvikawo havo kana Idi Amin, asi vanongoteverawo kumashure kwana Idi Amin. Ndokuti crop yana yavamwe kuti kuna Zaire vana Mobutu Sese Seko vaingozofuurwa havo nana Mobutu Sese Seko, asi ndiyo crop yema liberation fighters yavo, asina kuzonyanyisa kudzidza kutungamirira nyika. vakangokwanisa kuti vave mauto okurwisa makolonialist asi vazokazotadza kutungamirira nyika mune
nyanzvi munhoroondo dzezvematongerwo enyika Dr. Takawafira Zhou vachitaura vari parunhare kumasvingo naRachel Studio 7. Dare reSenate remuAmerica riri kuenderera mberi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump dzekushandisa masimba avo zviri kunze kwemutemo uye kuda kuvhiringidza dare reCongress kuferefeta nyaya dzavari kupomerwa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Carolina muno muAmerica vaPromise Sunday vanoti havaone vaTrump vachivhoterwa kuti vabviswe pachigaro sezvo nhengo dzebato ravo reRepublican Party dzakawanda kukunda uwandu hwebato reDemocratic Party riri kupikisa, izvo zvinoita kuti vaTrump vaonekwe vasina mhosva pavachavhotwa pachavhotwa mangwana. Marvelous Musanganya weStudio 7 abata vaSunday kuti tinzwe maonero avo.
Mafambiro azviri kuita tinoona kunge zviri kufamba negwara rekuti vaTrump vachaitwa acquitted. Impeachment yacho ichatadza kuti ivabudisekwa muchigaro nekuti kumarepublicans vo vari kucontrola the process at this moment. Saka nhau yakabuda yekuti varambidze mawitness kuti kuve mamwe mawitness anouya kuzobva umuumbowo hwakawanda. Zvinoratidza kuti marepublicans vakagara pasi vakataurirana kuti sezvo ndo vane majority vaiti acquit vaTrump. Saka ndozvationgotarisirwa ndo zvichabuda musarudzo yacho. Tinofanira kusvika kunguva yekuti politics dzedu dzinonge dziri dzekuti nyika ifambire iende mberi. Asi kana zvasvikawo panyaya dzakaita sedzeimpeachment idzi, mapato akasiyana-siyana anenge akuona kuti power ravo runge rauda kutorwa nekuti kubiswa kwapresident veRepublican Party pachigaro chinhu chinodhamija pati zvakanyanya zvikuru kwazvo.
Pari zvino imo muno muAmerica vazhinji vanga vakatarisira uyezve kana pasi rose vachida kuona kuti vangadzidza here zveutongi hwejechetere pane zvatiri kuona zvichiitika muno, munoona Zimbabwe ichidzidza chii?
So, chidzidzo chirikuru chiripo ndechekuti tinofanira kunge tiine maprocess ekuti kana mutongi wenyika achinge ane zvaatadza, mamembers of parliament vanofanira kunge vaine masimba ekuti apaparwa mhosva ende mhosva dzichiongororwa. Kana mukuru wenyika atadza, zvinofanira kunge zvichisvika pachinhanho chekuti anokwanisa kubviswa pachigaro nekuda kwekuti mhosva dzaanenge apara dzinoratidza kuti iye haasi above the law. Saka mutemo unofanira kunge uchitarisirwa kuti unochengetedzwa nemunhu wese kubvira na president wenyika chaiyi. Saka tizvidzo chikuru chatinacho ndechekuti masystem edu anofanira kutibvumira kuti mamembers of parliament edu ange aine masimba ekuti kana paine mhosva dzinenge dzaparwa dzakakura sezvakadai, vanofanira kunge vaine process yekuti vanofanira kukwanisa kuita impeach a president kana kukwanisa kukuvhota kuti president akanganisa. Kuchiitwawo dare rekuti kuti dare ndorinotaura kuti mhosva yake inokodzera here kuti abiswe kubva pachigaro. Tinofanira kunge tisiri zvakadaro kutoti vatongi venyika dzedu vazive kuti havasi pamusoro pemutemo.
Avanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Carolina muno muAmerica vaPromise Sunday vachitaura vari parunhare vari kwakare kuSouth Carolina naMavelous Musanganya weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo yekutanga yebato reDemocratic Party muno muAmerica yekutsvaga achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa kuIowa manheru ane zuro yaita mutauro mukuru nhasi zvichitevera kukundikana kwebato iri kuzivisa zvakabuda musarudzo iyi. Nigeria iri kutarisirwa kutambira mari inoita mamiriyoni mazana matatu nemasere emadhora inova mari yatorwa kumabhanga evaimbo vemutungamiri wenyika iyi mushakabvu Sani Abacha. Izvi zviri kuitika mushure mechibvumirano chakaitwa neAmerica, Nigeria nechitsuwa chemuBritain cheJersey. Nezuro bazi remuAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rakaita mabiko pakunyoreranwa kwechibvumirano ichi. Mari iyi ichashandiswa mukugadzira migwagwa yemuNigeria. Dambudziko rekushaikwa kwehupfu rinowanzira kutowedzera munyika vanhu vachiswera kana kurara vari mumitsetse pazvitoro zvinotengesa upfu. Vashoma vanenge vasingadi kurara mumitsetse ndovanonzi vanongonanga kumisika mitema uko upfu uhu huri kunzi huri kuwanikwa nemitengo yakapetwa kaviri pane mutengo unofanirwa kunge uchitengeswa nawo muzvitoro. Mumwe mugari wekuchecheche kuchisumbanje uye vari mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vanoti vakawanda munzvimbo yavo vave kutorara vakagarira upfu pane chimwe chitoro chikuru chiri mudunhu iri, asi dambudziko nderekuti vanotengesa pamisika mitema ndo vanopedzisira vava na upfu hwakawanda hwavanozotengesa nemitengo isingakwaniswe nevakawanda.
Zvitoro zvikuru zvinotowanika upfu sekune kuti kuchisumbanje kwatekeke inonzi Americas ndepahune yahwo ichitengeka zviri nyore, asi vanhu vamwe vanotorarira pamalaini vachinyora namazita ekuti vazokwanisa kuona upfu. Zvinooneka nezvekuti kana wazouya vezvitoro vane mazita ndo vanozohuwana vapedza votengesa panditara upfu huri kuranda huchingodhura zvekuti veruzhinji havasi kukwanisa kutohutenga upfu ihwohwo nekuti hunenge huchidhura.
Vamadhuku vanoti kana upfu huchiuya muchitoro ichi, tsapo yeuremu hwemakirogiramu gumi inofanirwa kunge ichiita madhora emunyika makumi mashanu sezvo hurumende ichibatsirawo pamutengo apa. Asi vanoti kana wawe panze hunenge wapetwa mutengo kaviri.
Pahunenge huchiya maelitavi ma10 kgs anenge achikwana kuita $50 ara tgs yekutenga kana kuswipa kana kutenga necash, asi kana hwazoenda kunze hunenge hwakuita $80 kana $90. Pamwe pacho hunototi hweedzidza zvimwe hunenge huchitoneta hunenge huchitoda ari maranzi kana ari maus, saka tango pacho hunenge huchidarikidza tinyange kuti hunenge huchidzira pa80 kana hwakuita sehopera vamwe huti 90 vamwe dzimwe dzinenguwa 100. Saka imari inenge yakawanda zvakanyanyisa nekuti haioneki mari iyoyo.
Zimbabwe svondo rapera chete, inonzi yakatenga chibage chinosvika zviuru gumi nezvitanhatu zvematani kubva kusouth africa, asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti dambudziko iri richaramba riripo kwenguva ndefu sezvo kusanaya kwemvura kwakabatawo dunhu rekuchamhembe kweafrica kusanganisirawo nyika dzinombotengesera zimbabwe chibage dzakaita sesouth africa nemalawi.
Tichibadi dambudziko rekushayikwa kwehupfu kana kwechibage ratiwedzerei, nyika dzakawanda dziri kuafektwawo nemaclimate induced disaster sezimbabwe. Makatarisa southern africa tikati atimboimbora chibage nana south africa and one time tatimbopiwa even kuna namalawi, but nyika dzakaafektwawo but hadzina kunyanya kuafektwa sesu, saka at least wanga wachine chibage chinge wachitengeswawo kunana zimbabwe. Saka I think dambudziko richatombotiwedzerei probably kusvika next harvest.
Hurumende mwedzi wapera yakaumba komiti inoona nezvekutengeswa zviri pachena kwehupfu muzvitoro, asi vakawanda vanoti havaoni kushanda kwekomiti iyi sezvo hupfu huri kuramba huchingonetsa kuwana uye musika mutema uchitosimukira. Asi nhengo yezanup f uye vari muzvinabhizimusi vagilbert muponda vanoti komiti iyi iri kushanda asi kuti vanhu vari kutarisira zvakawanda munguva pfupi.
Ayo matanfuro anoshanda kungoti ndingangotiwo vanhu vanenge vava kutarisa zvinhu zvakaitika kare nezvakadii vachingounganidzira munew republic. New republic ine track record yekuti tinofanira kunge tichinzi task force it shows kuti pane interest, national interest yekuti problem yatonyanyisa. Zvinenge zvauda kutarisa vacho kuti shortfall loophole iri kuitika papi.
Dr. Chitambara vanoti kuti dambudziko iri rigadziriswe hurumende inofanirwa kutora matano kwete yekungoona kuti hupfu hwafambiswa sei muzvitoro, asi kuti inofanirwa kuchengetedza chibage chakawanda mumatura ayo chinomirira nguva yematambudziko yakaita seino.
Nokuti even nyika yakanzi yaita drought hachifaniri kuita kuti pave nekushomeka kwechikafu kana mastrategic reserve enyu angaida chikafu. Saka think tinofanira kupagadzirisa ipapo going forward.
Kusvika pawanikwa nzira dzekuti Zimbabwe inge ichirima chibage chinoikwanira uye ichikwanisa kuchengetedza matura ayo, Zimbabwe icharamba ichitenga chibage kubva kunyika dzayakavakidzana nadzo dzakaita seSouth Africa uyewo kubva kunyika dziri kure dzakaita seMexico neUkraine uko kuri kubva chibage chiri kudyiwa munyika pari zvino.
Vateriri, musa kanganwe kuterira zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisa anoti 909 AM 6175 ne 9825 kilohertz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave.
Muchirongwa chatiri kutarisa mamiriro yakaita nyaya dzechikafu matunhu akasiyana siyana emunyika. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika muEpworth pedyo neHarare. Nzvimbo iyi imwe nzvimbo dzakanzi nesangano reWorld Food Program ine vanhu vakawanda vanoda rubatsiro. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muApf, vanasoro jena vashomana ndivo vari kuwana rubatsiro rwechikafu kunyanya. Ongororo yakaitwa neWorld Food Program WFP nemasangano anoshanda akazvimirira yakaratidza kuti pane vanhu vanodarika zviuruzana vanoda rubatsiro rwechikafu pavanhu vanodarika mazana mana vanogara munzvimbo iyi, asi vamwe vevanhu ava havasati vave kuwana chikafu sezvo chiri chishoma zvikuru. Amai Stella Nguruve vanogara Overspill vanoti vave nemazuva vachiedza kunyoresa kuti vaone chikafu asi zvichikona nganga murapwa achida.
Tisatambotambira sinzi upenyu hwedu hwesati tatambira, saka takatozvinzwa uno zviro, saka tauya tichitabva kuoverspill kuchina mano atombo anenza izvozvi ndoto nemurume ari kutorwara izvozvi atoenda kuchipatara, saka ndatouya kuti ndizonyoresa inini zita kuti ndipindewo kuti pamwe tingatambiriwe chikafu.
Mashoko aya atsinirwa navaSolomon Mazarire avo vakaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekuti kunyange munhu akanyoresa kuti ari kutambura anogona kutadza kutambira chikafu.
Ipapo manje panonetsa kuti unyatsoziva, because ipapo patangopi unonga wapiwa fomu racho, wapiwa fomu kwanzoenda naro kumba unogara ndiri tichazouya. Saka ipapo manje ndopanenge pane chitsodzi chacho kuti alright, inini pandanyorwawo ndepapi, sezvo ndangonyorwa mufomu randodzokera futi naro, saka zita rangu riri papi apa hapana.
Munyori musangano reApwet Residence Development Association vaPita Nyapetwa vanoti kunyange hazvo nzara yakatekeshera mumusha uyu, vanofara kuti masangano akaita seWFP ari kubatsira. Vanoti WFP inopa vanhu mari dzekuti vatenge chikafu.
World Food Program iri kubatsira kuti yaicount out per head inopa 8 US, saka na ndo vanenge vachitarisa nhamo inenge iri paomba. Kana vanhu vari 8 vanoti 8 times 8 $64 wopuwa US vichiitwa paeco cash.
Asi vanoti havasi kufara nechirongwa chehurumende chinobatsira harahwa nechembere nevamwe vanotambura, icho vanoti hachisi kufambiswa zvakanaka.
Hunge zvazvo zvingana sikukuwana, but zvakaitwa neWorld Program mapindiro akaita munyaya yemuApwet tingati vakatibatsira stereki. Asi tine dambudziko nehurumende iri kupawo programu yesocial welfare yetiri kuona kuti vanhu vari kuchema, vari kuya kwetiri vechiti tiri kuenda tichinyorisa vana nherera vakaremara, asi vari kunzi uyai nemusangano, makadzi emusangano.
VaMazarire vanotsigira mashoko aya vachiti zvinhu zviri kuitwa nenzira isina kujeka.
Mumusha mumatengetiro unenge uchingozoona kuti vese vanenge vachiuya vanenge vakodhana sezvo matauro avaita maya, kuti vanenge vaudziwa udziwa kuti ndozviripo ndozviripo. Saka vaya varimwe bato vemwamava hapana chavanowa, ndopai pati vanozouya takungodzembereka nai tochiwana kupiwa nai D, because last time takatonetsana na DA ndakatopindamo neumwe munhu aya takatopinda tikati nai DA izvi zvava kuitika izvi muri kuzviona sei, ende mamboone here panze apa kuti isusu tonzi tanyorwa asi moti kwanzi mupa pamapepa ekudhara pamazita ekudhara. Saka ekudhara acho atanyoresa moti mumwe aya asati apinda mukombiyuta, saka zvinhu zvacho zvinotinetsa.
Vari kupiwa chibage vanopiwa makirogiramu makumi mashanu pavanhu vaviri kana kuti bhagidhi pamunhu wega wega. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo vanoona nezvedunhu iri kana kuti district coordinator weApwet Ruwa amai Benedict Mbaiwa vati havana kupiwa mvumo yekuti vataure nevatori venhau pakukoviwa kwechikafu kanzura weward 3 kuepworth vagift july vanoti vanoona sekuti matambudziko pakukoviwa kwechikafu anogona kupera kana makanzura akapiwa mukana wekutungamira urongwa uhu sezviri kuitwa kumaruwa
icho kwadi nyaya chikafu haisina zofamba zvakanaka nekuti mukaona vanhu vari kuramba vachitambira ndovagara vachingotambira makore nemakore asi tine vamwe vanhu vanenge vari vatsva vasvika maizi kuti vanofanange vachitambira kunyanya izvozvino kunoedza kutoita chikafu even munhu wese ari fananga achiwana chikafu but hatisi kuitika izvozvo
gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vaudza studio 7 kuti nzara yemumadhorobha nemaguta yakasiyana neyekumaruwa ndosaka vari kunyanyotarisa kumaruwa asi vanoti vachavandudza chirongwa chekupa vanhu chikafu munguva pfupi inotevera izvi zvatsinirwa nemukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu mubazi rava Mavhima vaClifford Matorera avo vanoti vachatanga kuita izvi muHarare neBulawayo.
Yes, we have started to identify people in every community we have started with Harare and Bulawayo, and in our budget of 2020 we are trying to scale up.
Tatotanga kuongora vanhu vanoda chikafu muHarare neBulawayo uye gore rino tine hurongwa hwekuenda kune mamwe madhorobha kuti tipe vose vane nzara chikafu.
Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa zvekuti vanhu mamiriyoni masere kusanganisira vanogara mumadhorobha vanoda rubatsiro rwechikafu. Sangano reWFP rinoti rave neurongwa hwekupa mhuri zviuru zana mumadhorobha rubatsiro rwechikafu matunhu masere. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth, ndini Godwin Mangoja.
Dare remakurukota nhasi raita musangano waro wekutanga gore rino mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachizivisa dare iri kuti nyaya hombe gore rino kuona kuti vanhu vawana chikafu chakakwana. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamusangano wavaita mushure mumusangano uyu. Amai Mutsvangwa vativo vamunangagwa vanoziva matambudziko akatarisana nevanhu uye vakurudzira makurukota avo nevashandi vehurumende kuti vagare muvanhu vachiona kuti zvirongwa zvehurumende zviri kufambira mberi uye zvichemo zvevanhu zvagadziriswa. Vachitaurawo pamusangano uyu gurukota rezvemari vamutulinwiwe vati nyika iri kuedza nepainogona napo kuti vanhu vawane chikafu chinokwana ichishandisa mari yayo pamwe nerubatsiro kubva kune dzimwe nyika nemasangano anobatsira akaita seWorld Food Program. Vamwe vabvumawo kuti nyika ichatenga chikafu chemaGMO kuitira nzara iriko, asi vakati Grain Marketing Board ichatanga kuunganidza chibage chisiri GMO kuitira remangwana. Zimbabwe yange isingabvumidze chikafu cheGMO munyika kunyange hacho change chichipinda munyika.
Obviously inaya imvura chete ndiyo iri kutinetsa handiri kuona. Saka tota kusupporta avo vanotsva kuinvesta in irrigation. Want to climate proof the agriculture so that is water security. Water security will ensure food security.
Asi mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa remdc inotungamirwa nava Nelson Chamisa vane kutambo renyoka vati vanoshamiswa kuti hurumende yava kukoshesa nyaya dzechikafu pari zvino asi yakatambisa mari pacommand agriculture.
Zvinovhundutsa kunzwa hurumende yavamunangagwa ichitaura iyo kuti food security ndoya priority yavo kana kuti donzo ravo gore rino, nekuti ndiyoyo hurumende yavamunangagwa ine shamwari dzavo dzadzaa kutotaurwa nemayouth ezano kuti imbavha. Saka vamunangagwa vagonotudza kuti hurumende yavo yakuda kuprioritiza food security ivari vane shamwari dzakaba mari yaifanira kumeka shure kuti nyika yawana kudya kwakakwana.
Amai Mutsvangwa vativo vamunangagwa vakurudzira vanoona nezvekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwemutemo kuti vagadzirise nyaya yemakoronyera ari kuuraya nokubira goridhe vachishandisa zvombo zvinosanganisira pfuti nemabhemba. Asi vatambo rinyoka vatiwo nyaya iyi iri kukonzerwa nevamwe muhurumende.
Mosquito haigone kurapa malaria. Mosquito iZANUPF ndo yakakonzera malaria, ndo iri kukonzera machete gangs, ndo iri kukonzera nzara munyika. Saka zana haigone kugadzira dambudziko rayakaunza munyika.
Imwe nyaya yazeiwa pamusangano wanhasi inyaya yechirwere checoronavirus, uye dare remakurukota raziviswa kuti hapana munhu achabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, asi kuti pane vanhu mazana mashanu nevatanhatu vakabva kunyika dzine chirwere. chikwe ichi zakaita se China vari kuongororwa gurukota rinova nezveutano vavo Bhadhaya Moyo vati vari kutora matano ekudzivirira chirwere ichi pamwe nekuona kuti achipararire nenyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla. Izvi zvaziviswa negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamusangano wavaita mushure mumusangano uyu. Amai Mutsvangwa vati vova munanga.
Munhau dzemitambo. Sangano reZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA rinoti harisi kumhanyira kutora mari iri kubva kuFIFA yekusimudzira mutambo wenhabvu munyika nenyaya yekutya kuti inomedzwa nezvikwerete zvine sangano iri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti havasi kutora mari iyi iyo inoita iyo madhora mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana ekuAmerica, nekuti kuita izvi hapana chinovabatsira sezvo mari iyi ichizobatwa nevezvikwereti kubhanga ravo. VaKamambo vanoti vabvumirana sebhodhi reZifa kuti vambomira kutora mari iyi kusvikira vaderedza zvikwereti zvavanazvo, kuti mari yacho izokwanisa kushanda kuita zvebudiriro zvayakanangana nazvo.
We made a deliberate decision to say that we are not going to take the project funding because takatora maganisha anongoyobata. So hapana zvatainge taita.
VeZifa vane zvikwereti zvinosvika izvo madhora mamiriyoni masere, kusanganisa mari yaimbove mushandi wavo Valazarus Murushomana, avo vakabudirira kumatare ndokunzi mari yavo inofarira kubatwa kubhanga pese panopinda mari yeveZifa mubhanga ravo. Pamusoro pezvimwe zvikwereti, ZIFA ine zvakare mari yeveLady Kahaya, avo vakaita kuti midziyo yekumahofisi egungano iri itengeswe kuti vaunganidzirwe mari yavo asi ikatadza ukwana. Zimbabwe yakabvodzingwa zvekare mumakwikwi e2018 World Cup neveFIFA ava nemhaka yechikwere chaimbove murairidzi weMaurias Valinos, uyo vaive vasingatambirise mari yake muhoro. Asi VaKamambo vanoti havasi kuda kuti izvi zvidzokorodzwe zvekuti vari kutambirisa murairidzi wavo mutsva Zidravik Jugrosic wekuCroatia nemari yemuno yema RTGS.
To mutambirisa nemari inobvumirwa nemutemo wemuZimbabwe. But my figures acho is private between him and ZIFA. Acho kwanza kuya divulge.
Zvikwereti zveZifa izvi zvinodzokera kumashure kubva muna 2010 apo sangano renhabvu iri raitungamirwa navaCapmet Duve. Asi VaKamambo vanoti vazvipa kusvika muna chikumi kuti vaone kuti zvikwereti izvabhadharwa uye zvekuti ZIFA yamira pakachena munyaya dzemari. Pari zvino veZifa vari kumhanya-mhanya zvekare kuunganidza mari yechikwata chenyika cheMaurias icho chine mitambo ye2021 Africa Cup of Nations muna kurume. Zimbabwe iri kusangana neAlgeria mumitambo miviri yakateverana musi wa23 nemusi wa30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheThe Connection na 8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki mukusimudzira upfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisa iWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoziisa dare remakurukota kuti nyaya hombe gore rino kuona kuti vanhu vawana chikafu chinovakwanira. Vaimbove mutungamiri weKenya vaDaniel Arap Moi vanoshaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Le tshona njani mthakazi omuhle olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 4 kunhlolanja 2020 nguntungameli Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje
siyethuka lapha sivele sibambe inkamanzi ngoba izibhedlela zethu sikhuluma kunjengi odokotela ngabaezibhedlela bayatshengisile okukhombisa ukuthi khona ungafumani umkhuhlane sizaphela njengempukane.
Uhulumende sexwayise uzulu weZimbabwe ongaba ejonge ukwethekelela kwele China kulezi nsuku ukuthi amise inhambo zakhe ukuze enqabele ukubamba igciwane le-coronavirus.
I-cancer ehlupha kakhulu ngesibeletho vele. Ingesibeletho umama nxa engasazange ezwe buhlungu uthi apho kusukuma njeyebanjabanja hhayi kuyakhathaza plus angithi iyakwazi ukuthi ispeciali ngapha emakhaya ihlinde nxa kuthiwa ube-cancer abantu bakhumbulela into eziningi.
LeZimbabwe limanyanela amanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane ele World Cancer Day namuhla. Uzulu weMelika umelele ukuzwa okuza kwethulwa lidale leSenate elithonisa amacala ethethwa uMongameli Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sexwayise uzulu weZimbabwe ongaba ejonge ukwethekelela kwele China kulezi nsuku ukuthi amise inhambo zakhe ukuze enqabele ukubamba igciwane le-coronavirus lona eselibulele abantu abafika phose kumakhulu amane lamachumi amathathu 427 eChina. Embikweni olwethu le namuhla ugatsha olubona ngezempila kahle luthe abalengwendo ezingaphuthumiyo kumele bame kancane imizamo yokulwisa leligciwane eChina ize iphumelele. Ugatsha lolulwazi senjalo ukuthi inani labantu abake baya emazweni asihlaselwe ligciwane leli abaphakathi kokuhlolwa nguhulumende seliqonge lisuka kumakhulu amabili lamachumi amabili 221 laya kumakhulu amabili lamachumi edlula kancane ayisithupha 266. Abezempilakahle laba bathembise njalo uzulu ukuthi uhulumende uzilungiselele ngokugcweleyo ukulwisa leli gciwane alubana ethe watholakala olalo. Kodwa abanye bathi umumo osezibhedlela wenza vethuke ngoba kukunengi okusilelayo okwenza izibhedlela zehluleke ukwelapha imikhuhlane elapheka kalula kulegciwane le-corona. Sexhume ilunga ledale lePhalamende uNkosazana Thabita Khumalo.
Udaba lolu luyenza ukuthi imigogodla yethu njengabantwana baseZimbabwe ihladlala. Siyethuka lapha sivele sibambe inkamanzi ngoba izibhedlela zethu sikhuluma kunjengi odokotela ngabaezibhedlela bayatshengisile okukhombisa ukuthi khona ungaphumani umkhuhlane sizaphela njengempukane. Njalo ePhalamende bafika nelisi ukuthi siyexoxa ngalolu daba ngoba lokhu esavalela ikhefu siyavula iPhalamende kuyena liviki evulayo. Njalo ngilethemba ukuthi njengabameli bePhalamende yindaba eyabe isegudzwini.
Uhulumende uthi sokulezindlu zokugcinela labo abangaba bethe batholakala belalo leligciwane awuboni kuphathisa lokho?
Bazakwanelisa ukwenza ama-isolation nama-quarantine facilities bezehluleka ukwelapha umuntu ezibhedlela lezi esilazo. Okungabenza ukuthi babe nama-quarantine lawo, imali yakho nasebeyithethe ngaphi njengoba bona besebenza ukuthi bahuquluze. Njalo singakhangela ubhuti Ntunga, sake saba nomkhuhlane we-cholera la ngaleyo mnyaka ngo-2008 kwakungazani kungconywana ibhedlela kwakusangenela. Kanti njengoba lapha vele sokungaselalutho okuzasenza ukuthi sibathembe ukuthi baqinisile kwini. Lawa ngamagama akhulunywa nguhulumende waseZimbabwe ethela abantu abangaphandle kwelizwe, ekamba amanga esenzela ukuthi ngaphandle kwelizwe licabanga ukuthi into zonke zi-right. Noma bedakho lokhu kuthiwa yama-quarantine la asifuni ukuwabona ngoba yini lokhu ngokuthi kokuthiwa ngamanga. Izaba i-quarantine lehle ipanado le empilo.
Iwaphi amanyathelo angakusuthisa ongathanda ukuwabona ethathwa nguhulumende?
Amanyathelo angangisuthisa le committee yenhlalakahle health e-parliament. Nxa uhulumende eqinisile ukuthi ama-quarantine ama-isolation places la khona, kungangcono sizwe ngecommittee le ihambe iyezibonela ngawabo amehlo ukuthi akhona lawo ma-facilities.
Unkosazana Tabitha Khumalo, lilunga ledale lephalamende, sixoxela ekobulawayo. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa namuhla ukhuthaze uzulu ukuthi abambane emizameni yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane wona obulala abantu abaningi eZimbabwe ngomnyaka lasemhlabeni jikelele. Unkosikazi Mnangagwa wethu le inkuthazo le emkhosini wokunanza usuku lweWorld Cancer Day oluqoqwe lugatsha lwezempilakahle eHarare. Usuku lolu lunanzwa namuhla emhlabeni jikelele. Kule mikhakha yemvukuzane etshiyeneyo egoqela imvukuzane yevele kanye leyesibeletho eyiyo ebulala abesifazana ukwedlula eminye yonke imikhakha eZimbabwe. Sixhume umkhokheli wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkiwane, yena othi abesifazana bemaphandleni bahlaselwa kakhulu ngomkhuhlane wemvukuzane ngoba beswela imali yokuyahlolwa kanye leyokwelatshwa.
Omama bona ngokwabo bayizifisa into ye-cancer kodwa kunezinto ezibathintayo ezibayenza bangayihlolwa, bayaphuza ukuyahlolwa ngenxa yokuthi yabona omama asibo bantu abafuna ukuphonga uba bebanjabanja. I-cancer ehlupha kakhulu ngesibeletho vele. Ingesibeletho umama nxa engasazange nje ebuhlungu uthi apho kusukuma nje ayibanjabanja, hhayi kuyakhathaza. Plus angithi yakwazi ukuthi ispecially ngapha emakhaya isintu. Nxa kuthiwa uke-cancer abantu bakhumbulela into eziningi, kamba ngabe uloyiwe, kamba ngabe uxhosiwe, kamba ngabe utheni, asina umama eseluze i-confidence. So omama abaningi bayahlala layo. Ilokhu le nto okuthiwa yi-stigma ilokhu isangani iyayangisa. Kuzokuthi umuntu eselimele kakhulu abe sehamba esiyahlolwa. Abe sesiyangabani ukwelathwa kwakhona kuyadiwa mpingamini. Omama abaningi abanelisi ukwelathwa. Benganelise abhalele imithi ayehluleke ukuthi asukume aye lapho kumele ayekwelethwa khona okhemo labo bani bani. Njengalapha eZimbabwe kumele aye empilo ngoba eHarare. Omama abaningi imali yeneleyo kabalayo. So umama ahlale azemakale kakhulu alimali.
Kuyini elingabakhuthaza ngakho omama ukuze bayehlolwe?
Ukubakhuthaza omama ukubatshela izingozi njengokuthi njengoba ngelanga lanamhla nje lona leli senze ukuthiwa ngama-awareness, sibatshele ngalo ilanga leli, sibatshele ngengozi ezibehlelayo. Ke sizaziza labo baba ngoba ngithi omama abaningi bahlezi labo baba. Nxa esevela leseva nje umkhuhlane obaba abaningi sebehlola omama ukuthi ukuthethe ngaphi, sekungani ngumkhuhlane umama ahambe ayawudinga. Abakuzwisisa abanye obaba ukuthi
umkhuhlane osathela omama bani. So omama ngabala bese sawuthi engoba baba ahlamkhalayo kodwa sithi sizakhulumisana labo baba bendawone labo mama ukuthi nanku umkhuhlane sibhakile nanku umkhuhlane yabulala ngoba kakhulu wonosebenze lowezeli.
Unkosikazi Juliet Nkiwane ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe sixoxela eseGwanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uzulu weMelika semelele ukuzwa isinqumo esiza kwethulwa lidale leSenate ebelithonisa amacala etheswa uMongameli Donald Trump agoqela elokudinga ukungenela kwele Ukraine. Kumbusazwe weMelika lokuthi lingcolise igama likaMnumzana Joe Biden yena olakho ukuncintisana loTrump kukhetho lwalonyaka. UGibbs Dube usethulela loludaba.
Bakhulume kwazwakala edala leSenate okwensuku ezimbalwa abafuna ukuthi uDonald Trump ajeziswe njalo labaphikisa ukuthi ulecala lokuzama ukusebenzisa ilizwe leUkraine ukuba limncedise ukukhankasela ukhetho oluzayo. Bekhuluma emaphethelweni okuthoniswa kwecala leli, abamele ibandla lamaDemocrats bathi kusobala ukuba uTrump ucatsha ngomunwe ngoba wayefuna ukudlelana nelizwe leli ngendlela eziphansi. UMnumzana Adam Schiff obekhokhela abathonisa uTrump bemele ibandla lamaDemocrats uphethe ukuthoniswa kwecala leli ngomvulo ngokuthi bangakhohlwa ukuba icala lembula ingubo lingene.
These undeniable facts required the president to retreat to his final defense. He's guilty as sin, but can't we just let the voters decide?
Bonke lokhu okuvezwe lapha kutshengisa ukuba ucatsha ngomunwe. Ulecala elinjengesono kodwa ngcono sekele konke lokhu kukhulunywe ngabantu ngesikhathi sokhetho. Iqiniso lizavela loba kanjani noma kanjani lizavela kuphela.
The facts will come out in all of their horror, they will come out.
Kodwa amagqwetha kaTrump avimbe kwazwela. Omunye wabo ngumnumzana Pat Cipollone othi abamele ibandla lamaDemocrats bazama ukuvimba ukhetho oluzayo ngoba besaba ukuthi uTrump enganqoba kukhetho lolu njengalokho akwenza ngomnyaka ka-2016 aze anqobe unkosikazi Hillary Clinton.
Leave it to the voters.
Kumele abantu abavotayo bakhethe umuntu abamfunayo.
To choose their president.
Lokhu kusekelwe ngelinye njalo igqwetha likaTrump umnumzana Jay Sekulow.
Stand firm today and protect the will of the American people.
Kumele livule amehlo livikele amavoti abantu bakwele Melika.
Their votes.
Umnumzana Donald Trump laye uthi kuyayangisa okwenziwe ngabebandla lamaDemocrats.
Very partisan situation, a disgrace, it's frankly a disgrace to our country.
Bazenzela santando kuyayangisa ilizwe leMelika. Abakubandla lamaDemocrats bachona begijimisana lalokhu ngoba ngabenzi lutho. Baveza ukuthi bazonda abantu abavotayo. Lokhu kuyafana nje lokuzivulala okwenziwa libandla leli.
This lawless partisan impeachment is a political suicide march for the Democrat Party.
Ukhangelelo ukuthi abakubandla lama-Republicans bazokwethula isigwebo sokuthi ngalacala uDonald Trump ocatshangelwa ukuthi wamisa kancane ukuthi ilizwe le-Ukraine linikwe izikhali esithi uzakwenza lokhu nxa umongameli wakulelo lizwe engethula umbiko wokuthi sebehlolisisa okwakusenziwa nguHunter Biden owayesebenzela ikampani yomlilo kagetsi kwele-Ukraine. Kuthiwa inkampani le yayisenza ubukhohlakali loba nje lokhu kuphikiswa ngabantu abaningi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguGibbs Dube.
Onge waba ngumongameli wakwele Kenya phakathi kuka 1978 lo 2002 umnumzana Daniel Arap Moi kasekho. Umoi ubhubhele esibhedlela namuhla eseleminyaka yokuzalwa engamajomi ayisishiyagalolunye lemihlanu 95. Indodana yakhe umnumzana Gideon Moi kachongo ukuthi uyise udliwe yini. Umoi wangena esikhundleni sikamongameli kulandela ukubhubha kukaJomo Kenyatta ngomnyaka ka-1978. Kulabanye abancoma umbuso wakhe kube labanye njalo abathi wayebusa ngochuku. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudale leCentral Committee kubandla leZANU-PF.
Ukubhubha komuntu isikhathi sonke into elusizi kakhulu. Selusizi ke labantu izizalwane zeKenya, ulahlekelwa yi-one of their founding fathers oweKenya. Ubaba uDaniel Arap Moi wasebenza ngezikhathi zikababa umgane lapha eZimbabwe belwela ilungelo labantu be-Afrika. Ngakho-ke sithi hhayi kalale ngokuthula ucomrade sengazathi uNkulunkulu angamamukela embusweni wakhe.
Singathi kulabanye abakhanya ngazani bamchodoza ukuthi wayencindezela abantu, kube khona njalo abanye abathi hayi wenza ke umsebenzi omuhle, wena ube kanjani khonokho?
Khona vele umuntu ophilayo kasoze athabise phose wonke umuntu. Abantu bahlala bethi kona umuntu ongaphosa alithabise lonke ngulo othengisa ama-ice cream ngoba lonke labe finesse. Kodwa nxa uphila uphila ngezepolitiki kumbe ngezomsebenzi nangokwawo sibili, kulabanye abazabe bekhala ngawe. Mina ngiyinje-ke baba bakhona abanye abathi hhayi uChuma yindoda sibili eyasebenza kuhle emphakathini wephelandaba Mpopo Magolitezi lapho wayengu-MP khona. Kodwa bakhona ngiyakwazi abanye futhi laba abazawuthila bethi hhayi yena indoda yayingasebenzi kuhle ngoba mhlawumbe yena wayezonda ibandla lami endlela kilo iZANU-PF. So noma ngingenza kuhle ngasakubona ubuhle lobana ngoba yena sephandle vele libandla leli elinjani engisebenzelayo eliyilo elingifake konapho lapho engiyabethe ngibe khona. So kuyatholakala lokhu. Akumangalisi-ke ukubana la kubaba u-Arap Moi bazabe vele bekhona abanye abantu abazachothoza bethi hhayi wayebandlula wayebandezela wayesenza lokhu lalokhu. Kodwa uzathola futhi bekhona abanye futhi labo abe bemsekelayo vele ebandleni lakhe abazamncoma phela ngoba bekhwabitha insinze-ke ebeyenza kuhambelana nezinqumo ezebandla lakhe lona lelo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga letale leZANU-PF Central Committee obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekwaBulawayo.
Hey Tata Ola, tsaka somuhle. Liyamenywa kuhlelo lwabatsha olwe T-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngabatsha abavula amabhizimusi okusiphilisa eZimbabwe. Abantu abaningi bekhala ngokugugudeka komnotho okumangalisayo. Libona ngani abatsha laba balakho ukuphumelela na? Nxa lufuna ukwengena kuhlelo, thumelela umlayezo lo ku-WhatsApp. Kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo ukusithumezela umlayezelo kuFacebook kukhasi lethu LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM kuFacebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba waphezulu owe-Constitutional Court kwele Malawi unqume izolo ukuba ukhetho lokudinga umongameli welizwe kaluqhutshwanga ngemfanelo, ngakho kumele luphindwe phakathi kwenyanga ezinhlanu. Ukhetho lokudinga uzamela ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli eMelika olwenziwe esigabeni se-Iowa izolo kaluphumanga lalutho ngoba luphazanyiswe indlela kamakhalekhukhwini entsha ebisetshenziswa. Ebise Uhulumende uthi uzalobelana isivumelwano laba amabhizimusi kanye lezisebenzi ezikumanyana we-Tripartite Negotiating Forum esizabona ukuthi iholo kanye lentengo yempahla kuyahambelana. Lokho kutsho ukuthi osomabhizimusi abaseyi kukhuphula intengo yempahla mahlayana njalo. Lezi sebenzi azisoze ziphongukhalala umsebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Paul Mavima ubikwa isithi ukhangelele ukukhokhela umhlangano wakuqala ngalolu daba kusasa. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Walter Nsununguli Mbongolwane uthi lokhu akusoze kube ngumthwalo olula.
Akula protection. So, nakula protection. Inflation angeke uyibambe ngokulegislate ngomthetho. Uyibambe ngenkani ukuthi ama-price abantu bengakhuphula ama-price. Ngoba akula protection. As a result, abantu bahambela kwamanye amazwe bayethenga. So, angeke ubafakele i-control yama-price.
Uqhubeke wathi yikho abantu belokhu bezisebenzisela imali yakwamanye amazwe. Lanxa uhulumende ekwenqabela lokhu.
Kuyibufakazi ke lokho ukuthi imizamo kamthulinuke ukuthi wena ilizwe kufanele libe nemali yalo ukuthi ungasuse i-American dollar kuyehlulekile, sebeyehlulekile. Abafuna ukukhuluma, siyabona ngoba ezimba labo selecansa ukusebenzisa i-American dollar, nakwezinye indawo selecansa ukusebenzisa i-American dollar. Uhulumende balo nje othi yena uyafuna ukuthi kufakwe imali yakhe kodwa ahambe ngemuva asebenzise imali le athi khona abantu abangayisebenzisi okusemthethweni. So lokhu kubonisa ukuthi khona sibuzwa ngabantu abanjani abangelandawa lempilo zabantu sasinenteka amanaba ethuna nje emavik azileni esingalisa ikwelete esingange-150 billion besilinganisenje ngemali yamabhondi le yiyo indlela abafuna ukusebenza ngayo. Bazama ngazo zonke ukusebenzisa umthetho ukuthi bajontela abantu inotho yabo.
Isiphathamandla sebandla le-MTC uMnumzana Edwin Ndlovu uthi okuvezwe ngabatsha kubandla lezanu PF izolo ukuthi kulabo somabhizinisi abalobudlelwano lebandla lezanu PF ababangela ukubhidlika komnotho welizwe kuliqiniso lanxa kukunenge abangakuchazanga.
Lokho okukhulunywe ngamajaha lawa aku-Youth League yezanu PF kuliqiniso ukuthi-ke kulamakhabhali akuzanu PF ayiwo abulala umnotho welizwe. Kodwa-ke abangasakukhulumanga-ke nikuthi u-Archbishop waleyo khabhali lama-cartels lawo nguye uMnangagwa, nguye kumele kuqalwe ngaye lothiwenga. UTagwirei kaziniki i-contract yokusupplya ifuwele elizweni. UTagwirei kaziniki ama-US dollar e-Reserve Bank of Zimbabwe. UTagwirei kaziniki i-contract ikukhokhela i-Command Agriculture lokuphiwa izimali ze-Command Agriculture. Uphiwa nguye uhulumende. Uhulumende ulo Archbishop oyedwa ongumnangakho nguye okhokhela ilizwe. So ngezinye indlela okukhulunywe ngama-Youth ezanu PF kutsho ukuthi-ke kwehluleka-ke uMnangagwa bekusolwa yena-ke uMnangagwa ezinye indlela ba nguye phela okumele-ke akhokhele ilizwe abone okwenzakalayo kungayisikho abone ukuthi kunika umuntu imonopoli ukuthi abambe i-economy yonke yelizwe kakuqondanga ngoba ifuyeli yelizwe agriculture elizwe ebamjwe ngumuntu oyedwa isidalwa esisodwa kuyitembi kakhulu. Yikho-ke ama-youth akuthile ukuthi bekumele batho ukuthi-ke uMnangagwa be nguye ophambanisayo nguye umele abone ukuthi bathathele uTagwirei ama-contraction lawo abotha.
UMnumzana Ndlovu uthi umnotho welizwe ulokhu uqhubeka ubhidlika kungelabubelo.
Izinto zidura zisiya phambili, ifuweli ihlupha isiya phambili. Futhi leyo fuweli njengoba ethile ama-youth enye bayidayivetha bayithengisa eMozambique nge-US dollar. Lapha-ke silinde sifuweli yabuya kathi sidayivethiwe. Kodwa imali yokoda leyo fuweli iyimali ethethwe Reserve Bank of Zimbabwe. Kuyinto embi kakhulu. Yikho sithi hayi umnotho sobona nje nosidayivini usiwa usiya phambili. Akulabukele amafutha kawakho katholakali. Ikanti-ke zonke nje ama-basic commodities ayadura kubangelwa-ke yifuweli kakhulu ukuthi konke kusuke emafutheni okuhambisa. Yikho hhayi akulabukelo nje kuwethu kulalokho kwakusenzakala ngesikhathi samgaba.
Kodwa uMnumzana Joseph Chuma ongusomabhizinisi njalo eyisiphathamandla sebandla lezanu PF uthi kuningi okubangela ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki.
Uhulumende ufakile izinqumo zakhe ezelokuzeukusebenzisa
imali yethu eyalapha kwela ke eZimbabwe. Yebo ngabe khona abanye abantu besebenza eyaphandle ngoba bebeyithola umthetho sithi kona awusebenzi imali yalapha ekhaya. Njalo sisebenzisa le sithi plastic money, yabona wena nje usemelika lekhayele ngoba vele ngike ngafika khona ngapha kune-emelika. Ngangena kwenye indawo lapho babengakwazi kuyona imali yabo $100 billion babengazi, bamangala bethuka babizana ngobuningi bakuthi khayela bendizobona izitha amanzi zebuze ebiyini imali ethini le. Sifuna lokuyala lokuyala ngoba bekazi beyibona esithi bona imali abake bayibona enkulu kakhulu kwakuyi $20 kuphela. Labi ngabe uhulumeni zamntala lungise khonokho kodwa niyakwazile nxa kuyikulungisa bakhona iziqinikezazifunyona kukungalungi ngoba bona badla ngakho. So yikho okuyafunaukufikisela emuva asiyilungisi imali yana asilayo fo-ke ufuna siyifakele nisingelayo thina sifunda iphumi kodwa lo muntu odla ngakho onendlela ekwenza imali ngayo uzabe lokhu efaka imigoqo efaka izipani laphakathi kuma kungathutshukele kangkona kodwa sike sidime thina ukutona sizame ukuthi senze into eqondileyo ngenxa yokuthi kulabanye abantu abenza ubhofa obunjalo.
Wengeze wathi kufanele wonke umuntu adonse ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe liphumelele.
Isimo somnotho esiqhubeka sikukudeka sesibangela ukuthi osomabhizimusi abasakhulayo basungule indlela zokusebenzelana labanye babo bakwamanye amazwe emizameni yokuziphilisa. Ingcwethi ezijiyeneyo ziyabatshayela ihlombe zisithi lokhu kulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe, kodwa zithi njengoba besebenzela eZimbabwe balakho ukuhlangana lenhlupho ezigoqela ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele ingcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba Kuchera.
Khathesi umnotho wethu uguqe ngamadolo, ulenduvo eziningi kakhulu esihlangana nawo indaba yokuthi khathesi into ezinjenge-infrastructure azihambi kuhle, into ezinjengamapolisi azihambi kuhle, into ezinjengamandla kagesi asiwaboni mhla yonke. So umnotho wethu khathesi ule bheko eziningi ezinzima ezibhekane lawo.
Njengoba abatsha sebekhona abalobudlelwano labontanga abadabuka kwamanye amazwe, ubona ngani ibhizimusi leli lilakho ukuthuthukisa na umnotho welizwe?
Lele lisathukile ukuthuthukisa umnotho welizwe ngoba ungakhangela ukuthi lilama-advantage ayi-2. Okokuqala, Zimbabwe yilizwe elincane kakhulu, lilabantu abangu-13 million. So nxa kungaba nobudlelwano lobo abantu abavela kwamanye amazwe kungenzakala ukuthi i-market share iyakhula mbijana. Okwesibili indaba le foreign currency. Siyakwazi ukuthi ilizwe lifuna i-foreign currency, lidinge i-foreign currency, kodwa alilayo i-foreign currency eneleyo. Ubudlelwane lo wabantu bontanga balapha eZimbabwe nabanye abanye amanye amazwe kunganceda ukuthi kube le-foreign currency lapha elizweni.
Awungitshele-ke njengoba ushilo ukuthi kule ndubeko eningi okugoqela ukuswelakala kogesi, udaba lwedatha ngezinto ezijeneyo, ubona ngani lokhu kungaba kuyinto okungakhuthaza abantu abasakhulayo njengoba kule ndubeko eziningi?
Abantu abasakhulayo kuzabo ukuthi balokuqelisela okukhulu kakhulu okuphakathi kwabo othi kungasenani ukuthi indubo lezi zikhona. Bayazama amacebo wonke ukuthi amabhizinesi abo athuthuke njalo.
Njengoba lokhu kuyayenzakala vele elizweni, kodwa isimo somnotho sikhanya ngani asitshintshi, izinto lokhu ziqhubekela phambili sigugudeka elizweni. Kahle kahle kuyini okuhluphayo?
Indaba ekhona ngama-policies ethu njengelizwe yiwo amanye okumele atshintshe. Njalo into le engiyikhulumileyo infrastructure, ukuthi i-infrastructure yangikhona kumele ilungiseke njalo ngoba uzabona ukuthi singaqeda ilanga lonke singela amandla kagesi, idatha langikhona, intengo zangikhona ziqongile kakhulu okokuthi abantu baya bengakwanisi ukuthi benze ibhizinesi ngendlela okumele lenzeke ngayo.
UMnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi kwezenotho, kwanele lilale.
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.